Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika agadzwa nhasi vaya Mason Munangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uyewo vawimbisa kuti vachashanda nevanhu vose zvisinei kuti ndeve mapato api. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emauto vasati vaendeswa kumapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika agadzwa nhasi vaEmerson Munangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uyewo vawimbisa kuti vachashanda nevanhu vese zvisinei kuti ndeve bato ripi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo ekutanga semutungamiri wenyika vaMunangagwa vavimbisawo kuti basa ravo guru nderekugadzirisa upfumi kupedza uori uyewo vativo vashandi vehurumende vanofanira kushanda nesimba kuti nyika ifambire mberi. Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvapinda muNational Sports Stadium, vaMunangagwa vatenda vaRobert Mugabe avo vakasiya basa svondo rino vachiti vakaita basa guru rekusunungura nyika uye vati kunyange hazvo paine zvavakatadza nekuda kana kusaziva vanofanira kuregererwa kuti nyika ifambire mberi. VaMunangagwa vati hurumende yavo ichashanda nevanhu vese zvisinei kuti ndeve mapato kana masangano api. VaMunangagwa vati Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika uye vati sarudzo idzi dzinofanira kuitwa murunyararo achiti chakakosha kushanda pamwe nekubatana pane kurwira zvigaro.
I commit to you today that
ndinokuvimbisa imese nhasi kuti sarudzo idzi dzichaitwa pazuva rakatarwa pamutemo.
VaMunangagwa vati basa guru ravo kumutsiridza upfumi nekukwezva vemabhizinesi ekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Vati hurumende ichagadzira mitemo nenzira dzekuti vekunze vapinde munyika pasina matambudziko. Vati kana upfumi ukaita zvakanaka vanhu vanowana mabasa nekugara zvakanaka. Vatiwo dambudziko remari rinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi.
Liquidity challenges which of the devil's economy must be
tambudziko rekushaikwa kwemari rinofanira kugadziriswa nekutsvaga nzira dzekuripedza nekukasika.
VaMunangagwa vadzivisawo kuti hurumende yavo haisi kuzodzokera kumashure panyaya yeminda yakatorwa asi vati vacharipa vese vakatorwa minda uye vachatsigira komishen inoona nezveminda yeland commission kuti igadzirise matambudziko ezveivhu nemashandisirwo aro.
To that end, my government will capacitate the Land Commission.
Nekuda kwaizvozvo hurumende yangu ichapa mari kuLand Commission kuti igadzirise zvese zvinonetsa panyaya dzeminda.
VaMunangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kushanda nenyika dzese pasi rino kusanganisira idzo dzainge dzakaitemera zvirango zvehupfumi. Vati Zimbabwe ichabhadhara zvikwereti zvayo pamwe nekuita zvese zvinodiwa kuti igadzirise ukama hwayo nenyika idzi.
As we build a new democratic Zimbabwe,
sezvo tava kuumba hurumende itsva tinoti kune ava ngevakati temera zvirango zvehupfumi nezvematongero enyika tipewo mukana wekutanga patsva zvekare.
Vamunangagwa vationya yeuori yakanganisa upfumi kwenyika uye vayambira kuti vese vanoita uori vacharangwa zvisinei kuti vari muhurumende here kana kuti kwete. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi vehurumende vaite basa nemazvo nekusiyana neuori vachiti nyaya yeuori yange yakanganisa chimiro chehurumende.
We have an economy to recover, a people to serve.
Tinofanira kumutsiridza upfumi pamwe nekubatsira vanhu, saka mushandi wese anofanira kuita basa sezvinotarisirwa.
Vatungamiri venyika dzeMozambique, Zambia neBotswana uye vakambotungamira Zambia vaKenneth Kaunda, varupia Banda pamwe navaSam Nyoma navapohamba vekuNamibia ndevamwe vaona vamunangagwa vachigadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda vanoti vafarira zvikuru mashoko ataurwa navamunangagwa zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumova fadzwa nekutaura kwemutungamiriri mutsva wenyika ndimambo Musarurwa. Ishe Musarurwa vatichanyanya vafadza kusvipira kwavamunangagwa kurwisa uori kubatana nedzimwe nyika pamwe nekukumbira kunyika dzekunze dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi kuti vatange kuvaka ukama patsva.
Tatanyanya kufarira vabata nyaya dzose zvikuru senyaya yekorapsheni. Vakataura kuti ngazvichimira kubvira nhasi ngazvipere. Vataura zvakare nyaya yekuti nyika dzese dzimwe dzatatichinetsana nadzo zvakafanana neBritain neAmerica vamunoziva kuti ndo vatakarwisana navo, asi kuti vamiriri venyika vakurisa pachena kuti ngavauye tigare patitaurirane sevanhu vamwe chete vakasikwa naMwari, vachive tine hurukuro dzinoenda mberi kuti nyika yedu ifambe. Vakakumbira zvakare kuti nyaya yemasanctions atakachemerwa dai zvaibvira kuti abvikwa nekukasika.
Vari muMGCT variwo zvakare senator weMidlands amai Lilian Timvias vapembedza kutaura kwavamunangagwa.
Ini ndaona kunge speech yavo yanga yakanaka, especially nyaya yekuti ko tichaita maelections ari free and fair next year. So I hope zvavataura ndo zvavachadini ndo zvavachaita.
Mumwe mugari womubelvedere muzvare Last Takwana ati nyaya yataurwa navamunangagwa ikuwanisa vechidiki mabasa saiye yakamukoshera zvikuru.
Speech yavamunangagwa inini yandinakidza zvekuti munhu wese anofanira kunge achiwana mabasa. Of course muno muZimbabwe vakawanda vachona hatina zvekuita, sikoro takaenda, vana vari kungodzengerera mumasikiti, vabereki vari kushayiwa mari dzekuendesa vana kuchikoro. Saka tikuona kuti our president ka vachatisimudzira nekutipa zvekuita.
Kunyange hazvo vazhinji varumbidza mashoko avamunangagwa vanomirira Harare Central mudare reparamende vamurisi Zvizai vati mashoko avamunangagwa haana kuvafadza. Vazvizai vati vanga vaine tariro yekuti vamunangagwa vachataura zvekushandira mitemo ine chekuita nesarudzo munyika.
Yataurwa haina kutaura nyaya yekuti nyika ichafamba sei, haina kutaura nyaya dzemaelectoral reforms chinova chinhu chakakosha muno muZimbabwe. Gakava ratinaro nenhamo yatinayo pano neurombo zvinobva kunyaya yekuti sarudzo dzedu dzanga dzisingaitwi pachena.
Ishe Fortune Charumbira varumbidzo wokutambidzona kwemasimba murunyararo pakati pavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vacharumbira vakurudzira kuregererana vakatiwo vanhu vagarisane murunyararo. Mufundisi wechechi yeRoman Catholic uye zvakare vari mumwe wavaive vayananisi pakubva kwavamugabe pachigaro, baba Fidelis Mukonori vati vatungamiriri vese vane nguva yavo. Vamukonori vati chinangwa chemwana wese weZimbabwe chinofanirwa kuva chekusiya nhaka yakanaka kune vachauya.
Basa remuZimbabwe rakakura, vatungamiri tinouya tovoita basa, vamwe vachienda vachiuya. Ibasa rinotumwa, rinotumwa naMwari. Saka ibasa rinoitwa pane nguva yarinoti munhu anoda kuzorora, vanouya vanouya vachitungamira vachitora pasirwa vachiendera mberi. Zvakakosha mhuri yeZimbabwe ndezvokuti tine Zimbabwe imwe chete,
nyika imwe chete uye tinorarama upenyu humwe chete. Tinoda kusiyira nhaka yakanaka kune vachauya mangwana.
Kunyange hazvo veruzhinji vafarira mashoko avamunangagwa, vachichasara kuona kuti mashoko aya achazadzikiswa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadikwa.
Mutungamiri wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukari vanoti vanotambira nemufaro vimbiso yaitwa nemutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa yekuti vachashanda mukuona kuti mabhizimusi matsva avhurwa munyika. VaMufukari vanoti vanotarisira kuti izvi zviitike, hurumende yavaMnangagwa inofanirwa kutanga zvakare kudyidzana nedzimwe nyika dzakanga dzagura ukama munguva yeutongi vavaMugabe. Mumashoko avo ekutambira kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vavimbisawo kuti vacharwisa uori, asi vaMufukari vanoti vachamirira kuona kuti vaMnangagwa vanobudirira here, sezvo uori huri hwechinhu chikuru chadzosera nyika kumashure. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
SemaEmployers tatakatarisana neekonomi yakamira, saka zvaitika izvi zvinotipa hope yokuti kuda pamwe chazotirisa kudyidzana nedzimwe nyika zvinhu zvikatifambirawo zvakanaka. Tinonyanya kuva nemufaro mukuru kunzwa the newly sworn in president vachitaura ivo kuti priority yavo is on job, because takaona kuti for the past 5 years hongu we might have created 3 million informal jobs, asi haasi majobs ari kuita kuti vanhu vakwanise kurarama, and zvinhu zvedu zvinenge zviri kutodzokera nerivhesi. Saka we are hoping that the jobs the president is talking about are formal sector jobs, ari iwo ane decent work sokudescribe painoitwa neILO.
Totarisawo nyaya yeuori, ndo imwe nyaya hombe yanga ichidzosa nyaya dzeupfumi mumashure. Tanzwa vaMnangagwa vachivimbisa kurwisana neuori, munoti iwemi?
Tinozvifarira chaizvo chaizvo, nokuti munhu wese ari kuona kuti pati yeproblemu yedu iri kuitika pakuti ipo mari dziri muvanhu hadzisi mumabhanks. Ndosaka kana wakuzoenda kubhengi uchiti unokwereta mari utangisoka business kana kuti kudini, hapana chinowanikwa ipapo. Asi vamuchinzi vane mamiriyoni nemamiriyoni avakapigira mudzimba. Saka izvozvo tinozvifarira chaizvo chaizvo.
Pane mitemo here yamunotarisirawo kuti dai yavandudzwa?
Hongu, chinhu chikuru chatinotarisira kuti chiitike ndechekuti Zimbabwe itariswewo sedzimwe nyika kana vanhu vakutarisira kuti vanganotangisa mabhizinesi avo kupi.
Vanga vari mukuru wesangano ravana muzvina bhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vari paRunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emauto vasati vaendeswa kumapurisa. Gweta ravaChombo muzvinafundo Lafmore Maduku vaudza Studio 7 kuti vaChombo vachamiswa pamberi pedare mangwana. VaMaduku vatiwo mudzimai wavaChombo akarohwa nemauto uye imba yavo ikapwanywa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 namuzvinafundo Maduku.
Vakarohwa pavangaisungwa nemazvo. Saka kuti zvakaipisisa izvi zvakatongoitisa, kutongorova munhu hazvina basa kuti wakuwadza musoro wake wadonha ropa here kacho. Asi vakarohwa pane mavanga mapureti akawanda muviri wavo, nekuita zvokumhanyiswa, zvekuita zvekuti vainzi havana chavaitomboziva yavangombotaurirwa, chete yavanga vasingatauri vari zviya zvokuvharwa maziso, waingogara wakadaro.
Vari kuziva kuti vanga vari kupi here kwavanga vakachengetedzerwa?
Havakutomboziva Because wakangu batuwa pambapa wei papo usiku yohoho waka mainsani uri moja zemaso jajana kusiri kuna umira pangete kwa kasi katukwene kwa imba ya wo izmike mroti waka waito wakuenda kune kune paininge yaka wandiswa moja ya maso usiku yohoho waka waito manya kundi urumu soja zentuwa zetuwe mainsani maso jayone usiku wano pizwa moja mnyame woto faru kwa mani yungo famba waka waito yaitu yae famba itindira mchao nerele ete awasombo zi kwa wae gara pa iti wae mbu kodi pa mpani wangu wantoro wa saa watu mbu jepan, jepaki pani wangu wanu nana wanu wa saa wanika wae gara no iyo wanika waka iso zini zoku para mani kwa jiku bruce ruda zaka wanda kwa jiku zwani zwa wanika wa jiku zaka kata
saka aparishu no vari kupi
aparishu no vari kupi patara che ame atuwasi bari musumba taka kumbira uchi vayende se uchi patara kuti wanga wa choro kwa hara taka sani mkano ya kutikana mkunga achiri kwa hara unuoti ayende mafurisi wa nduwa na mshenge chari mshipatua saka tingati varimu mshipatua che parenya tuwa doma waka funga varimu seje kuenda ku police station police station ya wei rose kill
munota sautivani nda kumatari lini
mbari kuenda kumatari mambana ata kutendra ni mafurisi wa nila kuruwe ku maloya ya urmende
ii mwosa zipi za varu kupomiru wapu
mwosa zaru kupomeri wai mwosa zekare kare tingati zeze zino pura makore gumi ima yaisho ya tingati dwe ilipa juse pia ino chao wa tanzwa mwa ya gome muna 2005 wano zimba nimaipu wa madoni ekuti wa chenge zine eleze ma zukurimisa wakana kurima wakaya warugu mzayo awana utenga zukurima anzu waka tenga mwosa asiye wakuti nakatorima nikato ikisasere mkorelo ndoye kuti mbosha ya kutanga inyo ikipiri ndezi vai kanga nisa ushanda vai minister we local government
Gwetaru kumira wa chombo Professor Love Mwamaduko varu barunari mwarare na Blessing Zulu Studio 7 Makaterera kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica va Donald Trump nhasi varumbidza mauto enyika yavo. Vakavatenda nebasa ravari kuita panguva imwe chete vacherechedzawo zvavanoona sezvavakaita semutungamiri wenyika zvakabudirira. Vakuru vechuto muIraq vanoti mauto ehurumende apinda muhondo yekubvisa chikwata chevapanduki veIslamic State chekugumisira kubva munzvimbo dziri kumuganhu neSyria. Vamwe vanhu muBulawayo vari kutambira nemufaro mashoko emutungamiri mutsva wenyika vaemarson Munangagwa asi vamwewo vachiti pane zvavasina kunzwa zvavanga vachida kuti vamunangagwa vataure. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari vaMoses Kumbweya vati semaonero avo mashoko avamunangagwa anoratidza kuti munhu ari kuda kuvaka nyika patsva nekuyananisa vanhu pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika. Vakumbweya vati vafara zvikuru kunzwa vamunangagwa vachirumbidza vamugabe pamwe nekukurudzira vanhu munyika kuti varegererane pane kutadzirana kwose kwakaitika munyika.
Zvakakosha pa nyaya yepeace yekuregererana plus the acknowledgement yekuti Robert Mugabe has been the president, has led us for quite a long time. I think it's critical pakuenda kwedu mberi senyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Nozipo Moyo vati kunyange hazvo mashoko avamunangagwa ange ari mashoko ekuvaka havana kunyatsobuda pachena panyaya dzekutyorwa kwekodzero kusanganisira kushungurudzwa kana kusungwa zvisiri pamutemo kwevanhu vachitiwo havana kutaura nezvenyaya yegukura hundi. Sachigaro weTransparency International Zimbabwe vaLofty Dube vati semaonero avo hazvaigona kuti vamunangagwa vabve vataura zvakadzama pamusoro penyaya yegukura hundi. Vati vafara kunzwa vamunangagwa vachitaura zvakasimba pamusoro penyaya yehuori.
Mazimabhenzi atambura nenyaya yecorruption ende tineshuwa kuti President Mnangagwa akaita commitment kuti arwisane ne corruption iyi. It might be a very positive step kuma Zimbabweans, because ndiyo nyaya inonetsa munyika yedu, nyaya ye corruption. Ndaifunga kuti achataura nenyaya ye human rights kuti vanhu vazive kuti chichakaitika kuna Itai Dzamara, kana kusina munhu anoziva. The president is someone who's coming in. Ndaisipita kuti achataura nekuti aiwa chaita commission kuti vanhu vatarisise, kana kuti a special investigation kuti chichakaitika kuna Dzamara. But nemaonero angu abata zvinhu zvakawanda, like kuti Zimbabwe itange ma new relations nemamema countries around the world. It's something chinoita promise in the country.
VaPatrick Mahachi vati kunyange hazvo zviri pachena kuti nyaya yegukura hondi inofanirwa kugadziriswa. Zvakakosha kuti vanhu munyika vadzidze kuregererana sezvakurudzirwa navamunangagwa.
Zvokuramba tichiteerwa kumashure hazvina zvazvinogona kugadzirisa. Saka izvozvo tinoti vanhu ngavanzwisise, kumbe vave nokuzwisisa ukuti loko haisiko esikudhingayo, sive vantu vanye. Zvima Christians akuenda kuchecha, toramba tichitaura maprevious grievances. Anofanga kuti tinofanga kukangamwira umwe sezvo Jesu isu akatikangamwira. Isu tinofanga kuti tikangamwira nekutaura kuti nyika yedu ive neway forward.
Mumwe wamugari Muzvare Susan Tsuro varumbidzawo zvatarwa navamunangagwa pamusoro penyaya yehuori. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Shaibo ati afara kunzwa vamunangagwa vachibuda pachena kuti upfumi hwenyika hunoda kugadziriswa nekukasika kuti vanhu vagokwanisa kuwana mabasa.
Haungaite munhu usina shamwari. Chatiri kunakidza pana president ndechekuti vativo vanhu vakatisira masanctions avo ngavati reconsider. Valite masanctions avo tione kufambirira mberi, tishande nevamwe. Uri wega haungazvikwanisa. Majob creation ataurwa. Zvinorwadza kuti tiongoendesa vana kuchikoro, the next thing vana vari kugara mudzimba pasina zvavari kuita.
Panyaya yesarudzo inove imwe yenyaya dzange dzakatarisirwa nevanhu, vamunangagwa vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa munyika gore rinouya dzichaenderera mberi, asi vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvematongerwo enyika pasina kutukana kana kurwisana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vemumasvingo vapembera kugadzwa kwemutungamiri wenyika wechipiri vaMusana Munangagwa nhasi, vachiti vari kufarira kuti kwauya pfungwa itsva dzinogona kuchinja mararamiro evanhu anga ashata. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Kunyange dhorobha remasvingo ranga rakatidzi, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose, vamwe vashandi vatora mukana uyu kusiya zvanga vachiita kuenda kunzvimbo dzine zvivhitivhiti uko kwavange vachiona vamunangagwa vachigadzwa. Vaperi Magarita vange vachiona chiitiko ichi pachivhitivhiti chepahotera yeChevron, vanoti vanofara zvikuru uye vanotarisira shanduko munyika.
Vanhu vekumasvingo tinofara zvikuru, bhozi masvingo yanga yonyanya kutarisirwa pasi. Ichingonzinowo makarwe makarwe, hungu taingova makarwe takamirira garwe, takamirira vanhu vanoti vatozova vanhu vanogona kutimiririra. Now that vapinda panyanga semapindira vaitayo, tiri kutarisira kuti zvizhinji zvigochinja. Isi toita zvamabasa zvedu zvamaoko, tiri kutarisira kuti zvinge zvinosimudzirwawo kubva kumabhodha uko zvinhu zvichipindawo, tichikwanisa kuendesawo vana vedu kuchikoro zvinhu zvakachipa, tizvidzike pasi zvatirasa nemabasa vapanhu vadiki vaende kumabasa.
VaMasondo kanga vanoti vanoshuvira kuti Mwari achatungamirira vamunangagwa sezvo vanhu vazhinji vafarira kugadzwa kwavo.
Tinongotenda nokugadzwa kwake, tichitenda kuti Mwari achamutungamirira kuti zvinhu zvose zvanga zvichinetsa muno muZimbabwe ave mugadzirisi sezvo ari Mozisi wedu. Tinongotenda kuti ngaayambuke navana, ende vana vasvike kunzvimbo yavakavimbisiwa naMwari wavo kuti vachasvika. Tisaguma panzira, tidzinge ruvengo pakati pedu, ngatidzinge factionalism muno muprovinsi. Tingotenda kuti mutungamiri wedu ndiye watapiwa naMwari. Tisingafungi zvimwe zvinhu, kana panenge oremegwa timusumudze, tiende naiso tagubva kwakaitwa areka.
Vanhu vazhinji vanoti kunyange hazvo mutungamiriri mutsva akashanda kwenguva yakareba navaRobert Mugabe, vanopomerwa mhosva yekuondonga nyika, vanoti vamunangagwa vachapa mukana wepfungwa itsva kuti dzivake nyika. Vakanganisai Masere vanoshanda paChevron vati vanhu vakawanda vauya pahotera kuzopemberera kugadzwa kwamunangagwa vachimwa nekudya.
Kufarira nezvaitika zvikozi, vanhu vari kumwa vari kufara, chikafu zvese zvakutopera, vanhu vachifara nezvaita kugadzwa kwaita president wedu munyika.
vamwe vataura nestudio 7 vanoti kunyange vari kufarira kugadzwa kwa Munangagwa vari kufara vakavhura ziso rimwe nekuti havanyatsovimbi kuti vanochinja maitiro emabasa ezanupf muhurumende sezvo vaiva mumwe wavamugabe akauraya nyika. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mashoko anotevera anorakidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokujidzikana kwayo neTunisia. America neTunisia dzine usahwira hwakasimba hunobva mumaonero nezvido zvakafanana. Usahwira uhu hwave nemakore mazana maviri apo Tunisia yakave imwe yenyika yakatambira America senyika izere. Muna 1956 Tunisia yakaona kuzvitonga kuzere, America ikavevo imwe yenyika huru dzekutanga kutambira Tunisia senyika yakazvinunguka uye ine kuzvitonga kuzere. Pakabe nokuchinjana kwevamiririri venyika idzi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kuAmerica vaJohn Sullivan vanoti kubva ipapo usahwira hwakasimbaradzwa. VaSullivan vanoti America inofara nevanhu veTunisia avo vakaratidza kutsunga kukuru muna 2011 pavakarwira kutonga kwejekerere, rusununguko nekukudza kodzero dzevanhu munyika yavo. America inofara nekubatsira Tunisia kusimbisa nzira dzekuzvidzivirira, kukurudzira kutonga kwejekerere nokusimudzira upfumi hwenyika. Mugore ra 2017 America yakawedzera nezvikamu makumi matatu kubva muzana mari yainopa Tunisia yebudiriro uye yemauto kuisvitsa pamamiriyoni mazana maviri nemashanu yamadhora. VaSullivan vanoti hurukuro negurukota reTunisia dzinobata kupindudza mabatiro eupfumi hwenyika nokumisa huori muTunisia. Vakati kurwisa kuchangoitwa muTunisia nemuNew York chiratidzo chekuti nyika mbiri idzi dzishande dzese. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, sangano renhabvu rePremier Soccer League riri kutemwa nemusoro kuti roendesa mukombe weCasolaga Premier Soccer League kunhandare ipi pakati peRufaro Stadium muHarare kana kuAscott Stadium kuGweru, uko zvikwata zviviri zviri kurwira mukombe mukuru uyu zviri kutamba. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Makundano aya ari kupera mangwana, asi zviri pachena kuti mukombe ungangotorwa neFC Platinum iyo iri kutamba nechapungu kuAscott Stadium kana Dynamos iyo iri kusangana neChicken Inn muRufaro Stadium, sezvo zvikwata izvi zvakangosiyana nemapoints maviri. Kugona kunenge kudada iri pamberi peDimbare nemapoints maviri, zvekuti iri kungoda kurova chapungu kana nechipodzwa chimwe chete chete kuti itore mukombe mukuru uyu. Asi munhabvu munoitika zvakawanda zvakasiyana siyana, zvekuti kukundwa kuFC Platinum kana kuita mangange nechapungu muAscott Stadium mangwana kukasangana nekukunda kweDynamos mangwana zvekare mukombe uyu unotorwa neDimbare. Mutsigiri weDynamos vaLamek Jacobu vanoti vane chivimbo chakasimba chekuti chapungu ichakanganisa FC Platinum ivo vorova maGamecocks. Mitambo yeDynamos neChicken Inn pamwe chete newe FC Platinum nechapungu yave kutanga na 2 dzemasikati kwete na 3 sezvaimbove zvadziviswa. Makore maviri apfuura kugona kunenge kudada yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi mamiriro akaita zvinhu iko zvino ari kuratidza kuti izvi zvingangosanduka votorawo mukombe uyu nekumirira nyika muCup Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kugadzwa kwavai Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika agadzwa nhasi vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uyewo vavimbisa kuti vachashanda nevanhu vose zvisinei kuti ndevebato ripi. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vanonzi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emauto vasati vaendeswa kumapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Musanga.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 24 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
I, Emmerson Dambudzwa Mnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful.
Inkulungwane zabantu ezedlula amathumi ayisithupha zivuthana enkundleni National Sports Stadium ukufakaza ukugcotshwa ngokusemthethweni kukamongameli omutsha umnumzana Emmerson Dambudzwa Mnangagwa.
Hayi Chris, let me just say nxa ebengabuyela it will be a great betrayal.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule egcotshwa amukelwe ngembono ehlukeneyo ngabaningi. Umphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo usiwa esibhedlela ngomva kokuhlukuluzwa ngamasosha amthumba emzini wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye zisozizwa kulo msakazo. Inkulungwane zabantu ezedlula amathumi ayisithupha zivuthana enkundleni National Sports Stadium ukufakaza ukugcotshwa ngokusemthethweni kukamongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Bekule nkokheli yamabandla aphikisayo okubalisa umnumzana Morgan Tsvangirai we-MDCT, unkosikazi Joyce Mujuru we-National People's Party, uProfessor Weshman Ncube welinye lamacele e-MDC kanye lowake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende umnumzana Arthur Mutambara. Kodwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengekho. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubegcwele injabulo uZulu besenkundleni ye-National Sports Stadium eHarare, kakhulukazi ngesikhathi umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa engena enkundleni le. Umnangagwa uthatha intambo zombuso ngemva kokuba abezombutho behluthunele umbuso obengumongameli umnumzana Robert Mugabe oleminyaka engamathumi asitshiyagalolunye lantathu 93, njalo ebuse leli lizwe okweminyaka engamathumi amathathu lasikhombisa 37 selokhu ilizwe lathola uzibuse. UChief Justice Luke Malaba nguye ogcobe uMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe. Kumazwi akhe esemukela isikhundla sokuba ngumongameli, umnumzana Mnangagwa uthembise ukusebenzela uZulu ukuqhuba inhlelo ezehlukeneyo lokuthuthukisa umnotho welizwe.
Here at home, we must however appreciate the fact that over the years our domestic politics have become poisoned and rancorous and polarizing. My goal is to persuade and preside over a policy and run an administration that recognizes the strength in our diversity as a people, hoping that this position, a well-meant stance, will be reciprocated and radiated to cover all our groups, organizations and communities. We dare not squander the moment.
Mnangagwa uthi ukhetho luzokwenziwa ngesikhathi okumele lwenziwe ngaso, wakhuthaza uZulu ukuba kuzamele emukelane lanxa esehlukana ngombono. Uveze njalo ukuba uzimisele ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe wakhalaza kulabo ababekela ilizwe izijeziso ukuba bazisuse kanye lokuba uhulumende weZimbabwe ecele isikhathi ukuhlawula imali zezikwelede kunhlanganiso ezehlukeneyo. Abakhulumisane lalomsakazo ubalisa unkosikazi Anna Shumba wase St Mary's ezalwa eMberengwa batshengise ukuyithakazelela le nkulumo.
Ubaba, ubaba wethu, osikhululekileyo, siyabonga. Sisukela kakhulu ngezikhathi eziningi. Kuza namhla, siyabonga, siZimbabwe entsha. Siyaphumelela, siyahlala kuhle, siyabonga uNkulunkulu. Ukuthi esenzile, usiphile ubaba, inkosi wamakhosi. Ubaba uMnangagwa, siyabonga, siyabonga, siyabonga.
USenator Lillian Tiviers omela isigaba seMidlands, kodwa ehlala eShabane. Uphe umbono wakhe ngenkulumo eyethulwe ngomongameli Mnangagwa.
Hayi ngimzwile sibili ukuthi kwakunothe khona sizahambe ama-elections next year and kuthiwa kwakona ama-elections angikhona azaba free and fair. Ngicabanga ukuthi singayenza njalo ama-elections angaba free and fair. Hayi kuyabe kukuhle sibili.
Unkosikazi Tiviers uveze njalo ukuba unethemba lokuba uMnangagwa uzokufeza lokho akuthembise uZulu.
Hayi khona possible ngakompensate ama-farmers yabe enze right. Kodwa ngibone ngani uthiye yini into eqakathekileyo eye-indigenization policy. Because ama-investors amaningi uyakwazi nxa ufake imali yakho then omunye umuntu nje engakontributanga sesikwa khona mina ngifuna 51%. Iyahlupha indaba le. So ade ngicabanga ukuthi engxe uzayikhuluma indaba le kodwa kakayikhulumanga nje kayebambanga kuhle.
Kuthi osakhulayo uChamunoda George Murakura yena uthi uyayithakazelela inkulumo kamongameli Mnangagwa.
Angiyabona njengekonke okhulumayo kuhle sibili sizakhangela sibili kuzahamba njani.
Bezikhona lezinduna okubalisa unduna Ntantanana Zephania Zikola othi imjabulise kakhulu inkulumo kamongameli Mnangagwa.
Mina ngiyamemukela ngamandla onke. Ngiphele ukungathi angayibamba iZimbabwe njengokuthembisa kwakhe. Thina izinduna singemuva kwakhe kanye lamasebhuku labalisa.
Umkhosi walamhla ungenwe ezinkokheli zakwamanye amazwe okubalisa omongameli wakwele Zambia uMnumzana Edgar Lungu, umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, lobe hlezi echothoza obe ngumongameli Mugabe uLieutenant General Ian Khama wakwele Botswana. Kuthi abake baba ngomongameli abaze kulumkhosi babalisa uMnumzana Kenneth Kaunda weZambia, uMnumzana Sam Nyoma lo Ifikepunye Pohamba abeNamibia. Abahlabeleli ababalisa uJah Prazer, umfundisi Charles Charamba lonkosikazi wakhe kanye lo Alec Macheso bebelibazisa uZulu obese National Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Silokhu sikudaba lunye. Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokugcotshwa kwakhe asemukele ngembono etshiyeneyo ngabacubungula ezombusazwe labanhlanganiso ezizimeleyo. Intatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje iZimbabwe ingene kuhlandla elehlukileyo selokhu ilizwe lathola uzibuse kulandela ukugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli ngemva kweminyaka edlula amachumi amathathu lasikhombisa kubusa umnumzana Mugabe. Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Thamani Ncube ohlala ePlumtree kwaMadlambuzi uthi ulimi lukaMnangagwa alukaguquki lokhe lungolweZANU PF.
Ukhuluma lona kanye ulimi lweZANU PF esilujwayeleyo olungatshengisiyo ukuthi khona uzimisele ukusebenzelana labanye abantu abeZimbabwe singasabali abangaphandle kwamanye amazwe.
Evumelana loNcube olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthe inkulumo yakhe ithinte okwehlukeneyo njalo kathethisanga muntu ethi uhulumende odlule wehlulekile kukanti laye ube phakathi.
president omusha Emmerson Mnangagwa enkulumeni yakhe esikubonileyo ukuthi kafananga nalokho sesikujwayele ka president okade ngumongameli president umgaba okuhlambalaza amazwe omhlaba thethisa abantu bonke ufake wonke umuntu amacala ngalokho ke kube yinto eyisiqiniseko ukuthi ayika kufanele lalokho yana mhlambe
olwena amalungelo oluntu unkosikazi Jenny Williams uthi inkulumo kamongameli Mnangagwa ibivoxene kumele azi ukuthi ungumongameli welizwe hathi owebandla lezanu PF
yaphunga udopa dopa kodwa ngani ibi ngacaci kuhle ukhuluma lathi amaZimbabweans kumele ukhuluma ngezanu kumele ukhuluma ngefaction yakhe uMnangagwa kumele aphume egceke uyipresident elizwe kumele president ezanu
ilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Mushonga uthi ngempela umongameli ukhulumile kodwa sebelinde ukuba agcwalise inkulumo yakhe
sizabe sikukhangele kathi sikuthi nxa ekhulumile lokhu imithetho izatshintsha na sesimelele ukuthi sizwe ukuthi amazwi awakhulumileyo ahambelana yini le mthetho ozabufakwa kumbe imithetho ezabe imelitshintshwe ukwenzela ukuthi amazwi akhe ahambelane lalokho esiyabe sihlezi sikubona khona khonapha elizweni
ontanga bajabulele isithembiso sokuthuthukiswa kwezomnotho ukuthi abadala benkabazwe lasemandebeleni badanele ukuba wengule esefika kudaba lombhuqazwe wegugura hundi ngimele istudio 7 iseHarare ngingu Anastasia Ndlovu
silokho sikudaba lunye iningi labantu besigabeni seMathebeleland South lithi lilethemba ngekusasa eZimbabwe kulandela umbiko owethulwe ngumongameli omutsha Mnumzana umongameli Mnangagwa kodwa abanye bathi balokudana ngokungaphathwa kodaba lombhuqazwe wegugura hundi uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Abanye bathi balethemba lekusasa engcono kulandela ukuzimisela kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa ilizwe embikweni ayothule lapho egcotshwa ukuba ngumongameli welizwe. Iningi lithi nxa umongameli Mnangagwa engaqina ngamazwi akhe, ilizwe leZimbabwe lingaba lekusasa engcono. Unkosazana Sichasiselwe Ndlovu ukhokhela inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust uthi uThabo Ntesi zomongameli Mnangagwa esithi uzavula amathuba omsebenzi.
Inkulumo kamongameli ngiyayamukela kakhulu njalo ngithande kakhulu esethinta ngabantu abatsha. Njengabantu abatsha siyakwazi ukuthi besingena msebenzi, siyakwazi ukuthi besidubeka, kodwa uyasithembisa ukuthi sizathola imsebenzi.
Umnumzana Msizi Gumbo isakamuse kwanda layo uveze umbono wakhe ngombiko yethulwe ngumongameli omutsha.
Isifiso sami bekuyukuthi khona ngabe uthatha iresponsibility ngombhuqazo wegugurawundi kube uyaxolisa kube ngabe uthuthona kuba i-truth commission then i-reconciliation leyo ukuxolelana sokuzaba phakathi kwabantu abakwenzayo lokho laye ubalwa lapho labantu esingathona ngama-victims.
Unkosazana Juliet Kiwane o Human Association of Zimbabwe iyodas uthi ayilo mongameli Mnangagwa ehlombe ezithi njengomama uyajabula ukuze ukuthi kuzaba le misebenzi ngoba abantwana behlezi emakhaya kodwa udanile sizwa kungakhulunywa ngabomama.
Umama angimzwanga ekhuluma kakhulu ekhangelele omama uvele ngingathi kathintanga uphaphalazile nje waphokhuluma ngemisebenzi wakhuluma ngomkhonomi kasazangakhulume ukuthi omama kuyini abalungisela khona.
Umongameli Mnangagwa uthe ubugwelegwele sobumele buphele du elizweni kodwa Mnumzana Petros Mgwena owebandla le-People's Democratic Party uthi ubugwelegwele akhuluma ngabo benzakala ngaphansi kwamehlo kaMnangagwa.
For 37 years, i-corruption yonke yona le yayivakala la ekhona ekini. That's why we have to collective responsibility. Angikwazi ukuthi ngalezo zikhathi ube ngayiboni yini njengoba bephakathi.
Abanye ngabathi umongameli Mnangagwa ebengeke akhuluma ngazo zonke inhlupho zelizwe njalo kuyadingeka ukuba anikezwe ithuba lokusebenza. Ngimuvusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawondeni eGwanda.
Amabandla aphikisayo athi axwayisa abantu ukuthi bengathathwa ludumo ngamazwi kamongameli Nangagwa bakhohlwe ukuthi izenzo zakhe zehlukananga kakhulu lezikalo obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ezibikwa zibangele ukubhidlika komnotho welizwe lokungahlonishwa kwelungelo loluntu. Unkosikazi Rita Ndlovu ongumqoqi wenhlelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Weshman Ncube uthi abantu bengalibali ukuthi injongo ebivele ikhona ngeyokuthi kuyiwe kukhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele umongameli abamfunayo. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo uthi indlela umongameli Mnangagwa azabusa ngayo izavezwa izenzo zakhe hatshi amazwi kuphela.
Kunzima ukuthi amazwi akhe siwathathe njengokwenza singakakubona ukuthi lokho ayikho khona ngama-early 80s usekutshintshile yini umoya omubi wayelawo fisa ukuthi ebhidlize imizi yesiqhintini seMandebeleni kaselawo yini umoya lwana ubona wokuthi amandebeleni okumele bethole amalungelo afana labanye nxa lokhu kungasekho enza ukuthi kuyina azakwenza okuzatshengisa ukuthi usengumuntu umongameli wesizwe sonke wemhlobo yonke. Bekunzima ukuthi amazwi akhe uwathathe njalo njengamazwi aqotho ngenxa yokuthi nxa ukhangela imbali umnumzana lo osengumongameli welizwe uhlale iminyaka engamashumi amahlanu esebenza laloka former president uRJ Mkani. Kusisho ukuthi zimbila zanhlabanye esintwini sakithi nxa ikhoyini le ilo mgaba uJumalo wayo kusisho ukuthi bekumele ibe laye upresident Mnangagwa njengoba ethilo efike vela ngaphandle kwelizwe ukuthi khona yena umbono wakhe ibandla lakhe lezanu lizabusa kuze kube naphakade ngenkulumo yabathi bazabusa idonki izimile impondo eqhubeke sithi njengalabo abaphikisayo ama-opposition bazakhonkhoda ngamazwi atshengisela ukuthi uzokulwa esilwa lalabo abamphikisayo.
Njengoba ibutho abaningi abathi yilo elincedise kungena embusweni likhulume ngokuwa komnotho welizwe awuboni ngani uzaqinisa kulolu hlangothi ukwenzela ukuthi abantu bemvotele ngomnyaka ozayo?
Okusobala ngomnyaka ozayo ukhetho siyakilo lukhetho oluyabo lubanjwa ngamabutho elizwe lele lokho angikudangabuzi esilungu i-investment abayifakileyo bafake i-investment kuye engilethemba ukubaza fisa leyo investment isiya phambili ikakhulu ivikela umnotho wabo wona abesibuthwe ngoba kusobala ukuthi lokho abakwenzileyo bethatha umbuso ngodlame bethathela umgabe kabamthathelanga umbuso ukuthi bafuna ukusiza uZulu weZimbabwe bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso ukusiza iZANU PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele izi legacy yabo yezomba ngazwe abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho ke kusobala ukuthi amasosha ale njongo yawo injongo yokuthi bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabe lubanjwe yiwo amasotha ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyiwe ebamba ukhetho welizwe ngakithi kusobala ukuthi umongameli lo ongenileyo yebo ye uzasebenza lezakhamizi zeZimbabwe zonke njengokutsho kwakhe but kusobala ukuthi uzabe ethatha ama-instructions kulaba abamfakileyo abesibuthweni.
Lowo ngumnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Abanye bengazivuza ukuthi ngaphandle kokuba ngumongameli weZimbabwe omutsha, ungubani kahle kahle umnumzana Emmerson Mnangagwa? Nansi imbali yakhe ejulileyo esiyiphiwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
UMnangagwa wathetshelwa yingwe mhla zilitshumi lanhlanu ngenyanga kaMpandula ngo-1942 njalo wazalelwa eShabani esabelweni seMidlands. Kuthe ngo-1955 esekhulakhulile uMnangagwa wabaleka labazali bakhe bayahlala kwele Northern Rhodesia esiyiZambia namuhla. Bebalekela uhulumende woncindezelo ngoba uyise wayesaziwa ngokuphikisa umbuso wabelungu. Wafika ke khonale waqhubeka ngezifundo zakhe, wagxila njalo kwezombusazwe edinga indlela zokulwisa umbuso woncindezelo eSouthern Rhodesia ingakabi yiZimbabwe. Ngomnyaka ka-1962 uMnangagwa wahukwa ngumuyi uWili Musarurwa ukuthi ebambane labanye abalweli benkululeko phansi kwebandla leZaphu. Kulapho ke ahlangana khona lamanye amaqhawe afana labo James Chikerema lo Clement Mahatshi. Wazophuma kuZaphu uMnangagwa labanye sebengena kuZanu ngo-1963. Ezokulwela impi yenkululeko wazifundela kwele Gibhite lakwele China elabanye abagoqela uFelix Santana bazobumba iqembu elaziwa ngokuthi iCrocodile Gang. Baphenduka ekhaya sebevela eTanganyika sebezolwisa abelungu. Waboshwa ngo-1965 uMnangagwa ngemva kokuqupula isitimela ngebhomba, wagwetshwa wapika okweminyaka elitshumi emajele agoqela iKami. Wathi eqeda lapho wabuyiselwa kwele Zambia. Wasuka uMnangagwa eZambia wayabambana labalweli bempi yenkululeko kwele Mozambique belwisa abahuquluzi kulelo lizwe. Kulapho ke ahlangana khona loMgabe babanyamanye balwisa abelungu eleZimbabwe laze lathola uzibuse ngo-1980. Ilizwe lithese lisezandleni zabensundu, uMnangagwa waba ngumphathintambo wakuqala owayebona ngezomvikela. Kulapho ke abikwa waphatheka kumbhuqazo weGugurawundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezimbili eMidlands laseMathebeleland. Yikho nje abantu abaningi bemzonda kulezi ndawo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ngalokho uMnangagwa uyesabisa njalo ulocuku.
Isihluku avela laso esihambelana leGugurawundi le-2008 lokuhluthunela amakhiwa amaplaza abo okungikho emthethweni, ngibona ngathi vele ingqondo yakhona ivele ikhona, kodwa abantu bayaguquka. Ye, nxa esesityelini useguqukile sizabana ngezenzo zakhe, kodwa imbali yakhe vele iyethusa.
Kodwa ilunga leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi uMnangagwa ngumuntu ozithobileyo njalo uthi ucuku lwakhe kakaze alubone.
Lonke engibonileyo namaqhasisebeseeduzanduzane hayi ngeke ngamfaka esabeleni sabantu abalolunya lento enjani.
Eminyakeni eyalandelayo uMnangagwa waba ngusomlomo wedale lephalamende, waba ngumphathintambo wezemali, okwakhiwa kwezindlu emaphandleni, owezomvikela, owezemithetho njalo wazoba ngumsekeli kamongameli Mgabe ngo-2014. Abanye bathi ukuthula kwakhe kutshengisa ukuthi ngumuntu ohlakaniphileyo ongabambi inhlwa ngekhanda. Kodwa uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuhlukuluzwa aqhubeke ekwenziwa ngunkosikazi Grace Mgabe leqembu le-G40 engenzi lutho okwesikhathi eside kanye lokunqotshwa kaningi-ningi MDC eKwekwe akumvezi njengesihlakaniphi.
Ye, sizawuthiwa khona uligqwetha wakho angazi ukuthi iyunivesithi laphaya khona yiphi, kodwa ukuba le digri yayo uthithi uhlakaniphile angiboni njengomuntu olengqondo ezikhaliphileyo.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana efidlela Ncube uthi lanxa bekhona abathi uMnangagwa ulocuku ulakho ukuphenduka.
Ububi esibubone busenziwa nguMgabe sibucabangela ukuthi izikhathi eziningi ubekhona la uMnangagwa encedisa lawo madecision, kodwa kakutsho ukuthi umuntu kaguquli.
Uxotshwe nguMgabe mhlaka-6 kulinyanga emedeza icala lokuzama ukumgenqula embusweni leqembu lakhe le-Team Lacoste. Ubaleke wayaphephela kwele South Africa. UMnangagwa uphenduke elizweni kuliviki ngemva kokugenqulwa kukaMgabe embusweni libutho esezokuba ngumongameli. Ngezinye indlela uMgabe wayeqinisile ukuthi uMnangagwa wayevele efuna ukumgenqula embusweni. kucho abanengi.
I, Emmerson Dambudzwa Mnangagwa, swear that as President of the Republic of Zimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngise Washington ngingumtungameli Nkomo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ubikwa elimele kakubi kulandela ukutshaywa lokuhlukuluzwa ngamasotsha amthumba endlini yakhe ngomvulo. UChombo ucatshangelwa ukuthi ube ngomunye wabasekela ixuku leZANU-PF elithiwa iG40 elabangela ukuthi amasotsha ahluthune umbuso kumongameli Mugabe. Umnumzana Chombo usiwe enkambeni yamapholisa eRhodesville izolo njalo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa. Igqwetha lakhe ngumnumzana Love Mo Maduku. Wezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastles Lega Premier Soccer League ifika kumlindi yacina kusasa phezu kwengalane kulomncintiswana wokuphakamisa isixoxo phakathi kweqembu leFC Platinum lele Dynamos. Kuthi ngaphansi kwelengalane amaqembu azama ukusinda egunyulweni kusigaba saphezulu. Intatheli zindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke imidlalo yeviki lamashumi amathathu lane kuyiyo njalo yokugcina kumidlalo yalonyaka esigaba seCastles Premier Soccer League izadlalwa kusasa ngomgqibelo enkundleni ezijiyeneyo zelizwe laseZimbabwe. Iqembu leFC Platinum okuyilo elihlezi phezulu engalane elile miklomelo ngamashumi ayisithupha lathupha munemunye lizavakatshela eleChapungu enkundleni ye-Ascot, kuthi eleDynamos elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lesikhombisa lizemukela eleChicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Inhlanganiso ye-PSL elihlele ukuba imidlalo le egoqela amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco se-league idlalwe ngehola lesibili emini ukwenzela ukuba kube lesikhathi esokusa inkezo enkundleni okuyabe sekutholakale khona intshantshu zalo nyaka. Isicoco se-PSL sihlala sithathwa ngamaqembu adlala esemadolobheni amakhulu abalisa eleHarare leBulawayo. Kodwa intatheli zindaba yemidlalo uNesh Mgogo eRandlovu uthi lo nyaka silakho ukuya edolobheni lezishavane.
Ngokubona kwami iqembu leplatinum yilo elilethuba lokubana lithathe ileague lo nyaka. Sibona abaphezu kwemiklomelo embili sokuphele umdlalo owodwa.
Ngaphansi kwengalane amaqembu abalisa eleBulawayo City, eleHwange kanye leHarare City yiyo asengozini yokulandela eleBantu Rovers kanye leletsholotsho ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Njalo eleHarare City lizemukela eleHowmine enkundleni yeRufaro, kuthi eleBulawayo City lizahlala leBantu Rovers ngaseLuveve, ikanti eleHwange lizavakatshela eleZPC Kariba. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa kusigaba sePSL, iqembu leShabane Mind lizabe lidinga umklomelo owodwa lapho lidibana leleyada enkundleni yemaclass ukuze libe lesiqiniseko esokusinda ekugunyulweni. Iqembu letsholotsho lizemukela eleBlack Rhinos ngaseDwilibazimu, elengezi Platinum lizadlala leleTriange ngaseBaobab, ukuthi eleHighlanders lizancikilana leleCapes United ngaseBarber Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Let's go. 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 Let's
emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho. Okuyilizwi esilishumayelayo. Uma uvuma ngomlomo wakho, ukholwa nangenhliziyo ukuthi uJesu yiNkosi, uzakusindiswa.
Singeke hlukane wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkulungwane zabantu ezedlula amachumi ayisithupha zibuthane enkundleni eNational Sports Stadium ukufakaza ukugcotshwa ngokusemthethweni kukamongameli omutsha uMnumzana Mnangagwa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.